Vamwe varwere vave kuenda kunorapwa pachipatara chemutendere icho chiri muZambia pedyo nemuganhu weZimbabwe neZambia wechirundu. Kunyange hazvo vamwe vagari vekukariba nechirundu vachigaroenda kunorapwa pachipatara chikuru chemishoni ichi, rwendo runo zvinonzi vanhu vakawanda vari kunorapwa nekuda kwekuramwa mabasa kuri kuitwa nanachiremba pamwe nanamukoti muzvipatara zvose munyika. Mumwe wevamwe akarwara akanorapwa kumutendere kuZambia ndivaerasmus dzinotyiwei, ava vanoti hakushaike mishonga uye hakudhure.
Uku mishonga inenge inowanikwa chane kusaidi kwe uku kunenge kunowanika mishonga dzano kusaidi kwe plus kuchipa je kugarapwa kuZambia zve zvakachipa dzani kuZimbabwe zvinenge zvakatisiyana.
Mumwe mugari wekukaroi amai Faustina Gava, ava vakasunungukira kuZambia, vanoti vanhu vakawanda vave kuenda kuZambia kunorapwa sezvo vachirapwa zvakanaka.
Vamwe vatobva kunana Karoi vari kutouya vachienda ipapa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wepachipatara chemutendere Sister Sangati, avo vanoti zvizvarwa zvekuZimbabwe zviri kurapwa pachipatara ichi. Sister Sangati vanoti varwere vari kubva kunzvimbo dziri kure seHarare.
But we have plenty of patients from Zimbabwe, a lot of patients. I don't know from when they are on strike, but it's routine. Even if there are doctors, patients, all from Karoi, Kariba, from there, even there are patients that come from Harare up to this hospital.
Sister Sangati vanoti uwandu hwevanhu vari kurapwa vachibva kuZimbabwe hwakangofanana nevarwere vemuZambia vavanorapa. Vanotiwo zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri kuwanikwa mumawadhi ose.
All kinds of patients, maternity, patients who are sick, surgical patients for operation, everywhere. Surgical half is 50-50. Zambia 50-50, so we are serving two nations.
Mukuru webato rinopikisa reAlliance for the People's Agenda, kana kuti APA, Dr. Ngusana Moyo, vanoti kuparara kwenyaya dzezveupfumi ndiko kwadzosera nyaya yezveutano munyika.
Zvinonyatsotupa isusu patakaona independence, nyika dziri munharaunda medu vaiuya vachizo even shopping chaiyo grocery vaizotenga kupi vaiuya muno muZimbabwe tichivaseka actually kuti kana tichida kutaura chokwadi. Iye zvino ndio muri kundiudza kuti yareverse, nokuti isusu tauraya chi ikonomi yedu. Kana kusi vanhu vasina mabasa, kana ikonomi isiri kushanda, it means even government chaiyo haisisina mari yokuisa muzvipatara.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Emmanuel Sadza vanoti hazvishamisei kuti zvizvarwa zvemunyika zviri kutsvaka kurapwa kuZambia sezvo vakuru vakuru munyika vachirapwawo kunze kwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakambonorapwa kuSouth Africa apo vakamborwara vachinzi vakanga vadyiswa muchetura nevanhu vasina kuzivikanwa. Vaimbove mukuru webato guru rinopikisa reMDCT Mushakabvu Morgan Tsvangirai vakafira muchipatara chekuSouth Africa vachirapwa. Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ava vanopomerwa nevakawanda mhosva yekusagadzirisa nyaya dzeutano munyika, vanogaroenda kuSingapore kunorapwa. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Arthur Chigoriwa.